manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina gumi guru 17 2024 makatirira ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ni studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City, ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. America neBritain dzinoti dzakazvipira kubatsira Zimbabwe kuti vakoti navana chiremba vasabude munyika vachinotsvaga mafuro manyoro kunze. Sarudzo dzemuAmerica dzasara nemazuva gumi nemapfumbamwe. Kuti dziitwe nasi tichatarisawo zvakakoshera madzimai mukuti ndiani achange achitungamira nyika yeAmerica gore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. America neBritain nemamwe masangano akazvimirira oga vati vakazvipira kutsigira Zimbabwe muurongwa hwayo hwayaparura hwekuwandudza zvinhu mubazi rezveutano kuti vashandi vasasiye mabasa vachinotsvaga mafuro manyoro kunze. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Hurumende nhasi yaparura chirongwa chekusimudzira mabasa eutano munyika nekuwedzera uwandu hwevashandi mubazi reutano, mari dzavanotambira, kuvawanisa zvekushandisa pamwe nekuvabata zvakanaka kuti vasatize vachinotsvaga mafuro manyoro kune dzimwe nyika. Vachitaura mushure mekuparura chirongwa ichi cheHealth Workers Investment Compact, gurukota rezveutano Dr. Douglas Mumbeshora, vati donzvo guru rechirongwa ichi nderekuwedzera uwandu hwevashandi veutano munyika zvakapetwa kaviri kusvika muna 2030 kubva pavashandi varipo pari zvino zviuru makumi mashanu nevashanu 55,000. Dr. Mumbeshora vatenda kuti pane zvakawanda zviri kuda kugadziriswa mubazi ravo.
Takaonekwa kuti kune humwe unyanzvi usipo kumashandiro avo nokuti vanhu vasina zvibatisa basa ravo zvakakwana. Vachionekwa zvakare kuti zvimwe zvinodiwa muzvipatara zvakafanana nekuti nzvimbo yekushandira yacho yakadii.
Hurumende dzeAmerica, Britain nemamwe masangano akazvimirira oga ange ari pamusangano wanhasi ati akazvipira kubatsira Zimbabwe. Ongororo yakaitwa nehurumende yeHealth Labour Market Analysis yakaratidza kuti panodiwa bhiriyoni nezviuru mazana matanhatu zvemadhora ekuAmerica, $1.6 billion kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika munyaya dzeutano. Uye Dr. Mumbeshora vati hurumende yakazvipira kubhadhara zvikamu makumi anomwe nezvishanu kubva muzana zvemari iyi, imwe yobva kumasangano anobatsira.
Saka ndo zvakazoita kuti tidaidze mapartner edu tichiona kuti vaya vanoda kutibatsira ngave mapartner ngave.
Nhasi hurumende yanyorera nechibvumirano nemasangano akawanda anobatsira akaita seUnited Nations, World Health Organization, Global Fund, Health Resilience Fund, Centers for Disease Control neUSAID nemuzinda wemumiririri weBritain muZimbabwe, avo vavimbisa kuti vachatsigira chirongwa chehurumende ichi. Dr. Mumbeshora vati vabvumirana kuti pasi pechirongwa ichi masangano anobatsira achange avekisa mari kuhurumende kuti vashandi vapiwe mari yakaenzana pasaiti vamwe vanozo nyuta sezvange zviri kuitika munguva yapfuura. Vataura vakamirira pepfa amai Kerry Spear vati America inotsigira chirongwa cheZimbabwe ichi vachiti gore rega rega nyika yavo inoshandisa mamiriyoni makuma sere emadhora kwa Amerika 80 million US dollars kutsigira nyaya dzeutano muZimbabwe.
We are pleased that this compact will help train.
Tinofara kuti chirongwa ichi chichadzidzisa vashandi veutano pamwe nekuti vasabude munyika.
Vachitaura vakamirira muzinda weBritain muZimbabwe amai Jane Abbott vati nyika yavo inobatsira nyaya dzeutano muZimbabwe nenzira dzakawanda kubudikidza nemasangano akaita seGlobal Fund ne Health Resilience Fund. Vati wanyika yavo iri kuronga dzimwe nzira dzekubatsira Zimbabwe nadzo.
The UK is currently establishing a UK Zimbabwe Health Partnership.
Nyika yedu iri kuvaka mubatanidzwa we UK Zimbabwe Health Partnership kuti tione kuti vashandi munyika dzedu vangashanda pamwe nekupanana nyanzvi munyaya dzeutano.
Vachitaura vakamirira vashandi vezveutano munyika, mutungamiri weHealth Apex Council vaJames Swandam vati chirongwa chehurumende ichi chaunza chiedza kuvashandi.
Chirongwa ichi faita chaedza chekuti hurumende yaona zvakakosha kuti iwedzere mihoro igowedzera nezvimwe zvinowanikwa kune vanoshanda muutano.
Vakawanda munyika vari kukurudzira kuti hurumende ipe mari kubazi rezveutano mubhajeti gore rinouya, kwete kumirira rubatsiro runobva kumasangano anobatsira nenyika dzekunze. Hurumende yange iri kutadza kuisa zvikamu 15 zvebhajeti kuutano sezvinokurudzirwa nechipfumirano chayakanyorerana nedzimwe nyika cheAbuja Declaration. Huu inoti vashandi veutano vanodarika zvikamu 30 kubva muzana, kusanganisira vakoti navana chiremba, vari kusiya mabasa vachienda kunyika dzakaita seAmerica, Canada neBotswana. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.
Mashoko atichangotambira anoti dare reSenate rapasisa bhiri rinoona nezvemashandiro emasangano akazvimirira oga reprivate voluntary organizations bill kana kuti PVO. Izvi zvauya hazvo kunyangwe masangano akaita seUnited Nations nemamwe anorwira kodzero dzevanhu akaita seZimbabwe Lawyers for Human Rights, Amnesty International, Human Rights Watch nemamwe anga achikurudzira hurumende kuti isapasise bhiri iri. Asi gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoti bhiri iri harisi kuzopa kuti masangano akazvimirira oga ari kushanda munyika zviri pamutemo avharwe sezviri kutyirwa. VaZiyambi vanoti bhiri iri rakanyanya kunangana nemasangano anoda kuita zvematongerwo enyika achisiya zvekubatsira vanhu. Asi vanopikisa vanoti mende iri kuda kumbunyikidza masangano anopikisa pamwe chete ne mapato anopikisa pamwe chete nemasangano akazvimirira oga ichihwanda nemutemo uyu. Kuti tizeye nezvinoreva zvaitwa neSenate izvi, Tabata Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Yeah, zvinoreva kuti uyu mutemo wapasiswa neparamendi and wangomirira chete kuti usainiwe naPresident. And kana wasainiwa naPresident wakazogazetwa ndokuti uve uchaita mutemo. But sei zvatinongoziva ndezvekuti nyaya yePVO bill yaya nenguva ichitaurika and zvinhu zvanga zvagara zvichida kuti hurumende iite. Zvatinongoziva kuti kana zvadai so kusainwa kwebhiri kwangomira nguva because itoziva kuti president achangosaina.
Semaoniro enyu chii chiri kupa kuti ZANU-PF iite chipatapata kuti uyu uve mutemo tichitarisa kuti kana veUnited Nations nevamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanga vachiyambira hurumende kuti isiyane nebhiri?
Tichitarisa kuti panguva yati kubva yemaelections and panguva yatabva kupfuura yekuti vanhu vanga vachida kuita senge vari kuda kutaridzira pamberi pesadi, ndiona senge kuti ndezvimwe zvinhu zvaita kuti hurumende especially hurumende yeZANU-PF kuti ive ichizongozopasisa bhiri iri kuti vaite yatingati CAB. Mamwe masangano avari kutaura kuti ari kuita senge ari kushandiswa nenyika dzekunze. But izvi zvinhu zvatoziva kuti zvinhu zvisina kunakira nyika and zvinhu zvisina kumira zvakanaka because tichaona kuti pachaita masangano akawanda ari kubatsira vanhu kumaruwa nedzimwewo nyaya vachivharwa ende zvinhu zvinga taridzi zvakanaka kana tichitarisa kuti nyika mamira yakaita inotoda kuti pave nemasangano akazvimirira anoita kuti abatsire vanhu ende uyezve aite kuti hurumende ive ichigara ichigadziriswa kuti igadzise zvinoyerekoka ichigadzira.
Asika iyo hurumende iri kuti haina kunangana nemasangano anobatsira vanhu asi vavari kuti vanoita zvematongerwo enyika.
Ya, izvozvozvo ndinoona senge zvinhu yatingati pachirungu justification iri wrong. Nangwe masangano asi achiita zvematongerwo enyika zvinhu zvinofanwa kutarisika munyika. Because tikuona kuti ama masangano nyaya dzekutongwa kwenyika muZimbabwe especially nyaya dzepolitics kana nyaya dzekodzero dzeitaura nyaya dzemumbiro dzomutemo zvinhu zvinofanwa kuzivikanwa nevanhu. But kana hurumende yakutya kuti masangano iyayo ari kubatsira vanhu kuti vave vari conscious kune atingati marights avo in terms of the constitution kuti ndo masangano avakatageta zvinhu zvinotaridza kuti nyika ina yakatarisana nenzvimbo isina kunaka kuti vanhu vachangoramba vachingomupunyikidzwa kodzero dzavo dziri mubumbiro romutemo kusanganisira kuvharwa kuchangoitwa maorganizations aya.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vachitaura vari parunare vari kuTexas muno muAmerica. Vateereri musakanganwe kubatana nesu pa WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Mukaenda paFacebook tinokupai link asi munokwanisawo kuendawo pa WhatsApp pacho moenda pakanzi updates kana mapaona motsvaga pamastatus pakanzi VOA Shona mobva matitevera kana kuti modzvinya button rakanzi follow. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Peace Project raburitsa gwaro rekuti vamwe vanopikisa vari kunyimwa zvekudya kunyangwe mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati vachiona kuti hakuna munhu anyimwa zvekudya nekuda kwenyaya dzezvematongerwo enyika. Mugwaro ragunyana kana kuti ZPP Monthly Monitoring Report September 2024 sangano iri rati vanhu makumi masere nevashanu kunyanya vanotsigira bato rinopikisa Resistance Coalition for Change kana kuti CCC vakanyimwa chikafu uye zvekurimisa pasi pechirongwa chepfumvudza nemadzishe nemamwe masabhuku. Vakanyimwa ava vanonzi vari muward 8 Vungu kuMidlands, Mwenezi North ward 4 uyewo vamwe vari kunziwo vari kushandiswa zvichiitwa kunge zvechibharo zvaiitwa munguva yeRhodesia kuti vawane chikafu. Vanenge vatadza kuya kuzoshandira chikafu vanonzi vari kubhadhariswa dhora rimwe chete rekuAmerica. Izvi zvinonzi zviri kuitika kuVungu, Midlands, Masvingo North, Dikita East, Gutu Central, Mutare North nedzimwe nzvimbo. ZPP yakurudzira dare reparamende nebazi rezvemagariro evanhu kuti vaferefete nyaya idzi uye kuona kuti pakupiwa kwechikafu hapaitwe zvematongerwo enyika. Hurumende inoti vanhu vanodarika mamiriyoni mapfumbamwe vakatarisana nenzara inotyisa munyika yakonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura. Patabata munyori mukuru mubazi rezvemagariro evanhu vaSimon Masanga vati vanga vasingakwanisi kutaura sezvo vanga vachityaira motokari. Hatina kukwanisa kubata gurukota rebazi ravo vaJulai Moyo kanawo vakuru vakuru vekudare reparamende. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muhurumende yeNigeria vabatana nehama neshamwari mukuviga vanhu zana nemakumi mana nevanomwe vakafa mudunhu rejigawa nemusi wechitatu. Vanhu ava vakatsva mushure mekuputikirwa nerori rainge rakatakura mafuta ekufambisa dzimotokari. Pakaita rori ritsaona, vanhu vakawanda vakaedza kunotora mafuta ekufambisa dzimotokari zvakapa kuti vatsve nemoto wakazoririma. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, Israel inoti yauraya mumwe mukuru wemauto wechikwata cheHezbollah muLebanon, Hussein Awad Nassim. Israel yati ndiye anga achitungamira ukandwa kwezvombo munyika yavo. Israel iri kutiwo vanhu vemuLebanon vabude mumaguta akaita seBekia Valley, Saraine, Tamine ne Safri mairi kuda kutanga kubomba. Makakatanwa ekurwira utungamiri wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association ari kuenderera mberi kunyange hazvo sangano iri rakaita musangano mukuru weCongress nemugovera wapera apo pakasarudzwa utungamiri hutsva hwavaSifas Ncube. Chimwe chikwata chiri kurwira utungamiri chiri kutungamirirwa navaEthan Matibela chatobuda pachena chichiti hachisi kutambira musangano wakaitwa kugweru uyo. Chimwe chikwata chechitatu chinotungamirirwa navaMofat Marashwa chiri kutiwo hachisi kutambira zvakabuda kuCongress yekugweru iyi. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti zviri kuitika musangano iri mucherechedzo wekusagadzikana kuri mubato reZANU-PF zvichitevera kurudziro iri kubva kune vamwe yekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varambe vari pachigaro kusvika muna 2030 izvo zvavanoti zvatsemura bato reZANU-PF nepakati. Asi vamwewo vanoti izvi hazvisi zvitsva sezvo pese pane vanhu pachirwirwa zvigaro. Mukuziya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vari Gweta uye vari nhengo yeZANU-PF vamasimba mavaza nevanoongorora zvematongerwo enyika vari mukuru anoona nezvezvirongwa musangano runorwira kugara zvakanaka kwevanhu reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana akatanga nekubvunza vambofana kuti vanoona sei zviri kuitika musangano iri.
Zviri kuitika musangano revakarwira rusununguko renyika zvinobvingidza musoro dzimwe nguva. Tatinoona isusu sevanoongorora zvematongerwo enyika ndechekuti pane politics pese panenge pane chinangwa chinenge chakahwanda chinenge chichida kuzadziswa nevaya sevanenge vachipunganava. Saka isu tinoziva kuti kazhinji kazhinji vakarwira rusununguko rwenyika vari pasi pebandiko iro reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vanomira nebato reZANU-PF. Saka kazhinji zvinoitika musangano iroro zvinenge zviri mucherechedzo kana zvinoratidza zviri kuitika mubato ravo reZANU-PF. Tinogona kubodzokera timakore manomwe zvichidaro daro kana masere kushure uku. Pakabhonetsa ivo kuti vepangano irori richitungamirwa navaKristopher Mutsvangwa kuti vachitsoropodza vamugabe kusvikira vatogoita timademonstration kumboratidzira vamwe vavo vakarohwa vakasungwa vana vamutsvangwa nevamwe vavo vana vatema danda vakadzingwa muZANU-PF. Izvi zvaive mucherechedzo wemafactional fighting aive muZANU-PF nguva iyoyo. Zvaitoratidza kuti ava vanga vari mudivi reRacoste vaimira navaMnangagwa vechirwisana nevaya vaimira na vatingati vaGrace Mugabe yaese Lady ne G40 yavo. Saka ini ndichiona kuti ndo zviri kuitika iye zvino zviri kudzokororesa zviri kutoratidza kuti mafactional fighting ari kuita muZANU-PF.
Dr. Mavaza, munoti nezviri kuitika musangano revakarwa hondo iri pamwe chete nemashoko ataurwa navaambofana?
Zviri kuitika musangano revakarwa hondo iri chinhu chinogara chichiitika mumapato ese. Mapato ega ega ane kurwisana nekusawirirana, hazvingafambe ruchechetere nekuti pfungwa dzevanhu dzakasiyana siyana. Saka zviri kuitika izvi hazviti zvikoni kana kuti tingati mashure kuona umhandara hwamai aiwa. Izvi zvagara zvinoitika mumapato ese, kune kurwisana kuriko. Kana pakusaridzwa hukuru, kune vanouya vachida hukuru, kune vanenge vavhariwa kunze vanopopotawo vachishoropodza nekushora. Hazviratidze chimiro chematongerwo enyika yese. Izvi ndizvo mbori zvemahovhet mao veta avasi reflection kana da avasi chiratidzo chisangano rese zvapf asi kuti chine chikwatawo chakaregerawo hake kubato riri kutonga saka zvinoitika kwachiri hazvirevi kuti kune dambudziko riripo riri kuitika kubato riri kutonga kana kuti kune mamwe mapato saka zviona ku MBC yakamwashuka ikazoita MBC 123 ikaita MBC 820 kusvika mavara apera ikazoita TCC ikazoita blue yakadaramba kusimuka zvinoitika kana mapato ane chekuita nesimba kana nekutonga akusarudza hukuru
vambofana hanzi hapana chinoshamisira zvinowanikwawo kana kumapato ezvematongerwo enyika
sekutanga hatingati zvinowanikwa hazvina basa kuti musangano riri kutonga nezvaripf kana mapato anopikisa ataurwaya zvinenge zvitoemucheretedzo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka ndekuti mumapato ane gutsa ruzhinji hombe munogona kutsawirana pakuita vanhu vanova kana vaviri chaivo munogona kusawirana kana mumba menyu asi hazvirevi kuti inini nemudzimai wangu takasawirana takutorwisana takutoita divorce zvinhu zvinonge zvichigadzirika mune zvakanaka asi makaona kurwisana uku hakusisiri kusawirirana tete kwatiri kuonawo kunyanyanyanyanyaya yekuti vamunangagwa varambe vari chigaro kusvika 2030 kana kupfuura saka munotoona kuti izvi zviri mucherechedzo yekuti mubato imomo whether is ZANUPF kana kuti maopposition hamuna gutsa ruzhinji saka zvekuzorambawo kuti mahovheten haaratidzi zviri kuitika muZANUPF aivo hatidi kunyepurana tiri kutoona kuti mafaction
Dr. Mavaza tipete chirongwa munoti nezvataurwa navambofana izvi
vambofana vari kungotaura havo semunhu ari kufungidzira mafungiro avo tinovarovera maoko asi hachisi chokwadi nekuti hakuna kutsemuka kana kutsemurana kuri mukati nezanupf chepiri nyika yezimbabwe ine kudyidzana mukati nevatungamiriri vayo hamuna zhowezhowe kana kuti boko simbi mhirizhonga bata mupfupi bata murefu izvozvo hazviwanikwe munyika yezimbabwe zimbabwe inyika ine muchengeteri werunyararo saka zviri kuitika kumaovhesi takaura kuti zvinotofanira kuitika mumapato ese nezvipoka nezvipoka kana muchikoro chaimo kana kuburial society kunomboita kakutukana kakurwisana kakuramba kutambira anenge asarudzwa asi nekufamba kwenguva vanozoungana futi votsigira iyeye anenge asarudzwa ndo inonzi gutsa ruzhinji kana kuti democracy
avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari Gweta uye nhengo yeZANUPF vamasimba Mavaza vari parunare kuBritain manzwawo zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vari mukuru anoona nezvezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Bofana vari parunare kuKwekwe muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7 muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica nhasi tiri kutarisa nezvesarudzo yemutungamiri wenyika iri kuitwa mazuva gumi nepfumbamwe anotevera Ivan Zininga anotipa nyaya yekukosha kwemadzimai musarudzo iyi
kushanduka kwehuwandu hwevanhukadzi vanovhota kunogona kubatsira veDemocratic Party madzimai emuAmerica ari kutarisirwa kuti ave nevhoti yakakosha musarudzo yemutungamiri wenyika gore rino mumakore mashoma adarika madzimai akawanda ainyoresa kuti avhote uye muna 2020 ainge akawanda kudarika varume nemamiriyoni akawanda madzimai anovhota musarudzo yemutungamiri wenyika anenge akawanda kudarika varume Sangano re Center for Women in American Politics rinoti madzimai akawanda anovhotera Democratic Party kwete Republican Party musarudzo yemutungamiri wenyika nguva dzose kubva muna 1992. Madzimai haangoendi kunovhota akawanda kudarika varume asi anoraramawo kwemakore akawanda zvichireva kuti anorambawo achivhota akawanda. Pachitariswa zvakabuda mukuverengwa kwevanhu, nyanzvi mukuverengwa kwevanhu nezvavanoita vaWilliam Frey vekuBrookings Institute vakaongorora mavhotero achaita madzimai gore rino. Bafrei vanoti zvinoratidza sekuti vakawanda vachavhotera bato reDemocratic Party. Izvi vanoti zviri kukonzerwa nekuti vavhoti vakawanda madzimai akadzidza. Madzimai asina kunyanya kuenderera mberi nedzidzo munhoroondo yeAmerica anowanzovhotera Republican Party musarudzo yemutungamiri wenyika asi vangori zvikamu makumi mana kubva muzana zvevavhoti. muna 2012 madzimai anoshanda aya ainge ari zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvevavhoti. Muna 2012 madzimai echichena zvikamu makumi mana nezvisere kubva muzana asina kuenderera mberi nedzidzo ainge akanyoresa kuvhota, asi iko zvino zvikamu makumi matatu nezvisere pamadzimai ose vakanyoresa. Asi madzimai akadzidza anowanzovhotera Democratic Party uye uwandu uhu huri kuramba uchiwedzera. Muna 2012 aive zvikamu makumi maviri nezvitatu kubva muzana. Muna 2024 ave zvikamu makumi maviri nezvinomwe kubva muzana. Uwandu hwevavhoti vatema neverudzi rwechiHispanic huchingori humwe chete. Mumatunhu manomwe akakosha musarudzo, uwandu hwevachena vasina kuenderera mberi nechikoro hunodarika zvakanyanya uwandu hwevakaenderera mberi nechikoro. Asi kunyangwe hazvo mumatunhu aya uwandu hwemadzimai akaenda kuchikoro chepamusoro huri kuramba uchiwedzera, uwandu hwevasina kuenderera mberi nechikoro huri kudzikira. Pane vari kukwikwidzana ndiani anokwanisa kuvhoterwa nemadzimai akawanda? Madzimai akaita kuti izwi ravo renzwikwe musarudzo dzepakati pegore dzakaitwa muna 2022. Varume vakavhotera Republican Party, asi vavhoti vechidiki kunyanya madzimai ndivo vanonzi vakaita kuti bato reRepublican Party risanduke zvine mutsindo sezvaitarisirwa. Nyaya yekuti madzimai apiwe kana kutete mvumo yekubvisa nhumbu zviri pamutemo ndiyo yakaita kuti madzimai echidiki akawanda aende kunovhota. Asi nyaya iyi yakakoshawo kumadzimai anotsigira Democratic Party ane makore anodarika makumi mashanu. Tinoona kudivi reDemocratic Party nyaya dzakaita sekuda kukanganisa utongo hwejekerere, kubvisa nhumbu, zvinhu zvakakosha zviri kupa kuti vanhu vati vari kuda kundovhota. Asi kune zvimwe zvekuti nyanzvi munyaya dzeuwandu hwevanhu hadzikwanise kunyatsodorongodza. Semihanzaniso kuti mudzimai ari kukwikwidza ari mutema angaite here kuti madzimai akawanda avhote? Madzimai akadzidza muzvikoro zvepamusorosoro anowanzoenda kunovhota kudarika vasina kunyanya kuenderera mberi nedzidzo. Asi kana kuine ari kukwikwidza anenge achifarirwa, unozviona nekufarirwa kwacho. Nekuti pane mudzimai ari kukwikwidza, zvinogona kuti mamwe madzimai adiwo kuvhota. Musarudzo dzemuna 2020 madzimai zvikamu maviri makumi mashanu nezvitatu kubva muzana vakavhota. Asi mukupera kwazvo, sesarudzo dzose, anokunda ndeuya anenge aine vanhu vabuda neuwandu vachinomuvhotera.
Aiwa, tinotenda zvikuru Ivan zatichaenderera mberi zvakare mangwana tichitarisa nyaya yesarudzo yemutungamiri wenyika yeAmerica. Sarudzo idzi dziriko musi wa 5 mbudzi mwedzi unouya. Vatereri, Musa Kanganwe kuterera pamwe nekuona chirongwa chedu che Live Talk Women's Round Table na 8 apo Sandekile Mtanga achange achitaura nemi nezvechirwere chegomarara, sezvo uno uri mwedzi wekucherechedza gomarara repazamu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 kubva musi wesvondo kusvika svondo, zvireva kuti rinenge riri vhiki rose. Aiwa, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mashoko atichangobva mukutambira anoti dare reSenate rapasisa bhiri rinoona nezvemashandiro emasangano akazvimirira oga, kana kuti Private Voluntary Organizations Bill, kana kuti PVO. America neBritain dzinoti dzakazvipira kubatsira Zimbabwe kuti vakoti navana chiremba vasabude munyika vachinotsvaga mafuro manyoro. Aiwa taba, tasuka kumagumo, echirongwa chedu chanasi. Anokoneka nemfaro ndinwenyu Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokushaya mina Gibbs Dube, munaudze isiNdebele.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisovo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamgela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla 17 kuMfumfu 2024 muKhetsidove. Endabeni zethu lamhlanje, idale leSenate lipasisa umthetho wePVO Bill.
Ngimaphilo ngokuthi iConstitution ayihlonitshwe kungadlulwa i-2028 yozulu jikelele ikhuluma ngapho khonapho. So thina as under e-revolution nathi sima nabantu.
Kulabalwa impi yenkululeko abathi abasekeli imizamo yabanye babo laba kubandla leZANU-PF yokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Kuqhutshwa umhlangano omkhulu kweZimbabwe Exporters Week othakazelelwa ngabathenga bedengisa impahla. Uyaxokozelwa kunhlanganiso yenguqu ezifa ukulabanye abafuna ukuyikhokhela ngenkani. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Idale leSenate kubikwa ukuba seliphasise umthetho we-Private Voluntary Organizations Amendment Bill owethathwa zinhlanganiso ezizimeleyo labalwela ilungelo loluntu. Amalunga edale leli akubandla eliphikisayo i-Citizens Coalition for Change kubikwa ukuba bebekhonona ngomthetho lo olakho ukuvalisa inhlanganiso ezicathengelwa ukuba ziphikisana lohulumende weZimbabwe. Amalunga ebandla leZANU-PF athi umthetho lo uza kwenza ukuba abantu belandele okufiswa lilizwe hathi kusemakhanda abo. Inhlanganiso eziningi ezigoqela iyamazwe omhlaba, i-United Nations, yacela uhulumende weZimbabwe ukuba angabhasisi ibhili le ukube ibe ngumthetho welizwe. Sokumelelwe uMongameli Emmerson Mnangagwa ukuba ayisayine ibhili le ibe ngumthetho. Kulabalwa impi yenkululeko abathi abasekeli imizamo yabanye babo lakubandla leZANU-PF yokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa aqhubekele phambili esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Abanye abakucele lenhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association bathi akumelanga ibandla leZANU-PF lepule isekelo sombuso ukwenzela ukuba uMnangagwa ahlale esembusweni. Kodwa kulabanye njalo abasekela okufiswa ngamanye amalunga ebandla leZANU-PF athakazelela umbuso kaMnangagwa. Kasenelisanga ukukhuluma lamanye amalunga enhlanganiso le okuthiwa asekela ukuba uMnangagwa aqhubekele phambili esembusweni kungafika umnyaka ka-2028. Kubikwa ukuthi ba udaba lolu luzakhulunywa ngamanye amalunga ebandla leZANU-PF emhlanganweni ozayo we-National People's Conference. Ake sizwe uMnumzana Nathan Mathibela ukukhela elinye icele lenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko ekhuluma ngodaba lukaMnangagwa.
Umongameli watsho sobala wathi yenakala interest yokudlula imandate yakhe e-2028. Sesizabona lana ama-politicians abagijigijima ngiyabona ngokusebenzisa izimali zabo yibo abahamba sebe-employa lama-veterans kanti bakwazi ukuthi siyalamba. So babuya bakunike lokhu kumbe bakunike i-4x4 nanku suhambe siyegedini siyavalela abanye. Bathi sine abathi elephant in the room. I will say yama venkulilebe iqhakathekile. Imbangela yiyo esiyazi ukuthi imbangela yile and yiyo esizama ukuthi sibone ukuthi singaphuma njani embangeleni yena le. Kodwa sesingenele sokutsho ukuthi instead ukuthi sifocus ngokusova i-welfare yama-comrades sekumele kale nje ukuthi sile thina phakathi kwethu.
Imlime ngaphi ngodaba lolu olukamongameli ukuthi abese esikhundleni enxa yikho bengalibizanga becanta enxa?
Hayi baba, thina asilani nomungameli. Umungameli simlandele simzile sibili sobala ekhuluma ngokuthi ngala sifiso esokudlula imandate yakhe ka-2028. Thina sihlonipha i-constitution elizwe, wonke umuntu kumele ahloniphe i-constitution. So thina sinile ngokuthi i-constitution ayihlonitshwe kungadlulwa i-2028. Lezulu jibelele khuluma ngakho khonapho. So thina as vanguard e-revolution nathi sima labantu ukuthi hayi ngaphambi kwe-2028 kuyabe sekwephula i-constitution ye.
Lo ngumnumzana Nathan Mathibela, iThan Mathibela okukela elinye icele lenhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association ubeqoka le-Studio 7 yakobulawayo. Sizalethulela okunye njalo okuhambelana lodaba lolu kusigaba lapho sikhuluma khona ngezombusazwe. Kulamazwe ayisikhombisa alamakampani asemhlanganweni walonyaka weZim Exporters Week wobulawayo oqhuqhwele uhlangothi olubona ngokuthenga lokuthengiselana oleZim Trade. Abasembukisweni lo ovulwe okusemthethweni namhla ngumongameli Emmerson Mnangagwa bathi kulabasebumabhizinisi bakwamanye amazwe abathakazelela impahla ethengiswa eZimbabwe. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Amazwe asemhlanganweni lo oqhutshwa phansi kwesihloko esithi Start Qala Tanga ophansi kohlangothi lukahulumende olweZim Trade emanyana nebhanga leStanbic leAfrica Exporter Importer Bank agoqela eleAngola, Botswana, Namibia, Mozambique, South Africa, Zambia leUnited Kingdom omele ibhanga leAfrica Export Import Bank. Umnumzana Ebuka Okaja uthi zinengi inhlelo abalazo ezincedisa amankampani athengisela kwamanye amazwe. Othenga izithelo lezilimo eZimbabwe oweVita Fresh Produce eUnited Kingdom, unkosazana Daniela Ivanova uthi bakhangelele ukuthengisa impahla eningi kulandela ukukhulumisana labanye osomabhizimusi emhlanganweni lo.
Importing fresh fruits and vegetables from Zimbabwe for 15 years.
Esileminyaka edlula ichumi lanhlanu kuleli sithenga izithelo lezilimo njalo sizakhulisa ibhizimusi lethu. Sekekhona esikhulume labo ekufikeni kwami njalo uhlonze lwezilimo zakuleli liphezulu. Senza imali engange 10 million pounds ngomnyaka njalo eleZimbabwe lihamba phambili.
Banengi abakhangelele ukuthuthukisa amabhizimusi abo njalo labaqakathekisa umhlangano weZimbabwe Exporters Week. Umnumzana Similo Nkala okuZim Trade uthi lesi yisikhathi sokuthengisa yonke impahla elungiswa eZimbabwe.
Ekuqaliseni sibe lama-buyers from 7 countries abavela kumazwe anjengabo Botswana, South Africa, Zambia, Namibia, Angola, the UK and Mozambique.
Ohlaziya ngezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya akathakazeleli okwenzakala eZimbabwe kwezamabhizimusi.
Futhi sikhathi sikhangelisisa ama-minerals akhona akula abathengisikiwa i-value addition kuthengiswa kungamatshe nje. Sizabe sokhe sihlupheka ukuzuza imali yangaphandle esiphaleni.
Evula okusemthethweni umhlangano lo, uMnangagwa ukhuthaze osomabhizimusi ukuba basebenzise ulwazi lwakulezi insuku olwe-artificial intelligence ukuze bathuthukise amabhizimusi abo.
Navigating logistical challenges and trade finance solutions for exporters.
Lokhu kuzakwenza lokuba ibizo lethu likhuphuke emhlabeni jikelele. Abantu bemazweni bavele bayakhwabitha impahla zakuleli.
Uphinde wakhuthaza amankampani eZimbabwe ukuba athengise impahla yawo kwamanye amazwe. Umhlangano wabathengi labathengisi ugcitshwa kusasa. Ngimele umsakazo weStudio 7 kwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulivikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe eziliqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena nelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Udubo lokusilela kwamanzi edolobheni lesitingwiza solufike ekuzinga elibi, osokubangele ukuthi amagqoda enhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights alobele umanisipala emxwayisa ukuthi athathe amanyathelo okutholisa abahlali amanzi ngamatanka amabhawuza zinsuku zonke nxa engafuni ukumangalelwa emthethwandaba. Athi ukwehluleka ukutholisa abantu amanzi yikwephula amalungelo. Udubo lwamanzi lubhakhile emadolobheni amaningi awuqela eBulawayo, koBulawayo leHarare. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla sehlanganiso yeHarare Residents Trust, umnumzana Albert Mazula.
Ezitungwiza kulodubo olukhulu olokuswelakala kwamanzi. Ezinye izakhamizi zithola amanzi amalanga amabili noma amathathu ngeviki, abanye ilanga elilodwa, abanye balakho ukuqeda iviki yonke bengawatholi amanzi. Imbangela yalokhu yikuthi ichitungwiza kuthiwa kayila lapho ethatha khona amanzi, esingathi idamu. Yikho ke ithenga amanzi kuHarare City Council. Kukanti iHarare City Council yona ilodubo lwayo olokuthi kayanelisi ukunika amanzi aneleyo ukuzakhamizi zayo, yenza iwater rationing. Yikho ke nxa ingaswela amanzi iyashotisa amanzi eChitungwiza. As long as iCouncil yeChitungwiza ithenga amanzi kuHarare City Council ingela source of water supply yayo, udubo lolu luzala lulokwe lukhona. So kule minyaka ethize lolu dubo lukhona, osokwenze izakhamizi ezinengi zigebhe izibholane. Ezinye izibholane zikhona ezikaminisipala kodwa zilutshwana, njalo indlela egetshe ngayo yikuthi abantu bayahamba besiyafola bemelela ukukha amanzi ngemigqomo lezigubhu.
Lungaqedwa njani kahle kahle lolu dubo?
Okudingakalayo ukuthi ngabe iChitungwiza ingaba lendlela yokuba ledamu elingabanika amanzi kunganceda, ngoba okwakhathesi kabalalo idamu elingabanika amanzi aneleyo. Yikho okudingakalayo kakhulu khonokho ukuthi singathi uze udubo lwamanzi luphele. Okwesibili okungenzeka, yes, siyabona bayagebha izibholane, kodwa ngabe bathi bangagebha izibholane kulokuthi bagebhe izibholane abantu besiya kukha ngemigomo, benze njengalokho sokusenziwa ngezinye izakhamizi ukuthi bangagebha kumbe isibholane baxhumanise izindlu zingaba lichumi loma ichumi lambili zikonekthwe kusibholane esisodwa. Kungcono abantu bathole amanzi ezimpompini, hathi ukuya kukha amanzi ngekhanda, ngoba silabanye abantu asebekhulile abanganelisiyo ukuthwala imigomo ekhanda, ikakhulu amapensioneer.
Umnumzana Albert Mazula ngumkhokheli wenhlanganiso yeHarare Residents Trust, wexoxa ecingweni lontukameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Sinesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafetshane. Ele Israelithi zelibulele umkhokheli omutsha weHamas uyayasinwa. Usina wangena esikhundleni lesi esasibanjwe ngu-Ismail Haniyeh, wabulawa libutho lakwele Israel ngesikhathi esethekelela kwele Iran. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press wabika kubwa umsegeni kama mongameli wakwele Kenya nunza na Ricardo Kachakua usese sipekela wekangelua uwa uzahuya eta lesenet lapeteso kuna itala lobu kwa tagalo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwezi patalane le Melika namhla siqathanisa ukwenzakala kwamanye amazwe nakwele Melika ngemali yokhetho. Utabuka Ncube usedulela lolu daba.
Ukhetho lweMelika luyadula okumangalisayo. Ngo-2020 kwasetshenziswa imali edlula i-$16 billion kukhetho lwe-Congress lolokudinga umongameli. Lokhu kugoqela imali eyasetshenziswa ngabangena kukhetho lukamongameli, Senate lolwe-House, amabandla ezombusazwe labazimeleyo. Imali le ayigoqeli eyokuhlela lokuphatha ukhetho. Imali le inzima ukubala ngoba iphathwa ezigabeni njalo zigoqela inhlelo ezifana nokufundisa abavoti nezinye. Ngo-2018 abacubungulayo abe-Invest of North Carolina bathi ukhetho lweMelika lusebenzisa imali engaba ngamabhiliyoni amabili ngomnyaka. Imali yokukhankasa eMelika inengi ukwedlula kwamanye amazwe. Ukhetho lweBrithani ngomnyaka ka-2019 kwezombusazwe kwasetshenziswa imali eyisilinganiso songamashumi amane phansi kwaleyo eyasetshenziswa kukhetho leMelika ngo-2020. Ngwele Australia amabandla ezombusazwe asebenzisa imali phose ingxenye yaleyo eyasetshenziswa kukhetho ngomnyaka olandelayo. Ele India ngo-2019 lasebenzisa imali eningi ngesikhathi sokhetho, lasebenzisa imali edlula ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho eMelika ngomnyaka ka-2016 kodwa yaba phansi kwaleyo eyasetshenziswa eMelika ngo-2020. Ngo-2020 kwasetshenziswa amabhiliyoni alitshumi lasithupha, $16 billion kukhetho lukamongameli lolokudinga amalunga e-Congress. Ele Brazil lalo lisebenzisa imali eningi kukhetho. Ngomnyaka ka-2022 lasebenzisa amabhiliyoni kukhetho. Imithetho yokukhankasela ukhetho yabunjwa ngenhloso yokwehlisa inani lemali esetshenziswa kukhetho nokwehlisa ukuthengwa kwamavoti. EleMelika lafaka umthetho wezemali ngo-1974 obetha imali ezingasetshenziswa kwimikhankaso yokhetho, kodwa ngomnyaka owalandelayo inkantolo ye-Supreme Court yakhupha ezinye izigaba zalo mthetho isithi imali ezisetshenziswa kumkhankaso zivikelwa ngomthetho wokukhankasa. Ngo-2010 esinye isinqumo salinkantolo zakhupha njalo ezinye izigaba. Izinqumo lezi sezibangele ukukhuphuka kwemali esetshenziswa kukhetho lweMelika kusukisela ngomnyaka ka-2000. Abancintisayo bayisebenzisani limali, iningi layo ngeyoku-advertise. Okunye njalo ngeyokuqhuba umkhankaso ukubhadala izisebenzi lokuhuga abanye ukuba bafake enye imali kumkhankaso. Ole mali eningi nguye onqobayo na? Hatshi, kodwa kuyake kwenzakale. Ngomnyaka ka-2022 ukukhetho lwama-midterms abayisilinganiso sofika 93% abaku-House labedlula 82% abale mali eningi banqoba kukhetho. Onqoba kukhetho oluqhubekela phambili edinga imali yokukhankasela ukhetho oluzayo.
Lolu daba silethulelwe nguTaboka Ncube. Njengokulithembisa kwethu, namhla sihlolisisa ukudonselana kwamalunga enhlanganiso yabalwa impi yenkululeko ye-National Liberation War Veterans Association kulandela ukukhethwa kwabakhokheli abatsha ukuthiwa bephule umthetho bekhethwa. Kambe kukhona okunye okungabe kudunga inhlanganiso le. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele umnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance, kanye lomnumzana Joseph Chuma, umele iphelandaba jabalala ekudala lephalamende ekubandla leZANU-PF. Uncube usungula lingxoxo.
Uyabona nxa sikhuma ngento okuthiwa yidemokhrasi, sibalisele ubana omunye lomunye ulelungelo lokucabanga njalo lokukhetha uhlangothi angabe yena elukhwabitha. So lokhu kungabe kusenzakala kungaba kumbe kulaba abalwela impi inkululeko kumbe nga iqembu libi nje lona labe lizimelodwa ngale kuthengisela i-maturity ye-democracy yethu ukuthi bona amantu asoze sibone solinye ngezikhathi zonke, asoze sihlale sivumelana ngezikhathi zonke. Okuqakathekile kubo konke lokhu yikuthi kona abantu baphume bengalwanga kodwa beyenza lokwanotana let's agree to disagree ngesikhiwa at the end of the day omnye lomunye azimele ngaloku akufunayo. Bakhona abanye abakhuluma ngodaba lokuthi kona bafuna u-2030, bakhona abanye abathi hashi isikhathi sesenele silandeleni khona okwafaka emthethweni. Bonke abantu bona labo ba-expressa izifiso zabo, izinqumo zabo ngendlela abakubona ngakho. And yimi ngibona ngani yikho ukuthengisa imashuri ye-democracy ukuthi kona abantu it does not necessarily mean that singaba sindawonye eqembini singawona ama-veterans babe ama-veterans bonke, kodwa akusho ukuthi kona sebenza bona ngeso elifana nayo.
Ncube uyamuza uGolide uyakhuluma lapha, ungathini ngakhonokho?
Ye, ngiyamuza ubaba uChuma. Mina ngithanda ukuthi ngiphawule ngokuthi kulamaqembu amabili lapha kwabalela inkululeko. Kulabamela iqiniso njalo bemthanda upresident wabo uMnangagwa, bese kusiba labanye abamzondayo abaluma bephozisa labo bathi kahlale ukuze ayangeke atshengise ukuba njengomgabi ahlale khaphana esikhundleni ukuze kubuzwe la kwelizayo ke kubuzwe kathi umuntu lowu wenza njengomgabe kathi wayemkhiphe njani umgabe. Kodwa laba abanye laba bamele iqiniso abamthandayo bafuna ukuthi angayangeki, bamtshengisa ukuthi hayi wena ehlala phansi ehlonipha iconstitution, akusiyo democracy la, yikulandela iconstitution. Umuntu othi khona akaqhubeke esesikhundleni iconstitution ingakuvumi, ngumuntu akusiyo democracy ukujwa njalo. Ngumuntu oyabe elahleka, umuntu owasuka wanatha umsobho owombuso kamgabe waze wamngena sele ngqondo yokuthi umuntu wonke angaba ngumkokheli kufuneka ahlele esikhundleni, kufuneka azakhitshwe ngenkani. So ke bayamthanda laba bathi kaphume. Lami nje bengingamtshela kukhathesi ukuthi hayi akaphume ahloniphe iconstitution, akenze imaki kuhistory ukuthi wake walandela iconstitution.
Ye, Golide lapho yathi ubaba Ncube ukuthi hayi bo lokhu asikho phela ukuthi usekele idemocracy, lokhu ungazana kukhanti umaninginiki nje.
Hayi, niyabona khonokho yidemocracy ukuthi Ncube engumkhwenyana wami nje, so laye abone ngendlela yakhe abona ngayo naleyo. Kubalulekile kakhulu kubani imicabango yakhe layo siyithathe siyihlubungule siyifake laphana, kungabi le victimization of ukuthi yena ucabange njani. Akukanti embi khonapho, yikho mina ngithe khona abantu vele abasoze bebone ngeso elifana nalo. Even nxa sigele indawo zama-constitution, i-constitution umthetho owabunjwa ngabantu ukudlelwa abantu ongatshintshwa ngisho ngasiphi isikhathi futhi. Kodwa-ke njengoba ngishilo mina, abantu balelungelo lokubona ngendlela esishiyeneyo, yikho okuthethe indawo even kuma-veterans ethu ukuthi abanye bathi hhayi sokwanele u-2028 ekwana la umthala kaphumule, abanye besithi hhayi kaqhubeke up to 2030 aqede i-vision yakhe. Konke lokhu imibono esifakwa ngabantu, akuze kwafuna-ke ukubana ngenxa yokuthi umuntu usebone ngokushiyeneyo sokuqasa ukuthethisa kumbe sokuqasa ukufuna opinionated wena uto wakho umbono wakho ube yiwo ophivelayo. Asha kumla kube njalo.
Ye, baba Ncube ugqiba khonapho amafutshane ba.
Ye, engikucabangayo ukuthi kungaliyangisa kakhulu ilizwe, kungalihlinzela ebandla kulikhipha amatwane lezibindi kulibeke laphana nxa kungatholakala iconstitution yelizwe sokuthiwa abaningi bathe kayitshintshwe ukube uMnangagwa aqhubeke. Kungaba ngeyinye into yokuthi ingayangiswa okwedlula yonke into asebayenzayo beyizanu bayenza kabi. Ngicabanga ukuthi engumuntu omdala uzahlala phansi lapho wabona kulabafana bakhe abangathi bayalahleka abachuka indlebe ukuthi hayi lokho angisoze ngikwenze lokho. Futhi isithanda ukukholwa ukuthi njengoba lokhu bakuza athi kafuni kungena kube kuliqiniso lona lelo ukuze achiye bafundisile laba abafundi bakhe abangathi bayalahleka.
Lapha ndizwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance. Lo mnumzana Joseph Juma omele iphela ndaba ijabalala edala lephalamende ekubandla le-ZANU-PF.
Wezemidlalo uyaxoxela kunhlanganiso yemidlalo wenguqu eZimbabwe Football Association okulomunye ofisa ukuba ngumgcinisihlalo wayo ozama ukuguqula isisekelo sombuso wenhlanganiso le ukwenzela ukuthi ayikhokhele. Kubika uJoseph Njanje.
Inkokheli zezigaba ezehlukeneyo ezibumba inhlanganiso elawula umdlalo wenguqu elizweni eZimbabwe Football Association kusasa ziyabe zithe gwaqa eHarare zihlaziya ukuba kuyini okumele kwenzakale phambilini kokhetho lokudinga inkokheli yentsha yale nhlanganiso yokuqaleni komnyaka ozayo. Kukhangelelwe ukuba inkokheli lezi ezaziwa ngokuthi ngamakhansila ziguqule isisekelo sombuso wezifa kulungiselelwa ukuqhutshwa kokhetho. Kubikwa okunye abafuna ukukuphosela kusisekelo yikuba labo abafuna ukuba ngabomongameli benhlanganiso yezifa kube ngabantu abaphumelela lela kuzifundo zabo ze-ordinary level okuyinto esidale ukufuthelana okuthile kwabanye. Intatheli zindaba ezemidlalo u-Andrew Thambane wakho uthi uvumelana lakho lokhu ngoba umongameli wezifa kungumuntu ozake yimela ilizwe.
Indaba leyi simple because football now is we're in a football village, yabo. U-chairman lo owezifa is not just chairman for Zimbabwe. Effectively kumele ahambe kuma-meetings e-CAF, ahambe kuma-meetings e-FIFA. Manje wena ma isikiwa singaphumi uyela u 5-0 kulalawa afunakalayo uzaphumelela njani? So mina mbona no, it's only fair, it's only fair. If you want to play with the big boys, you got to do what the big boys want. It requires me to support them.
Waqeqetshwa inhlanganiso ye-FIFA wasebenzela njalo inhlanganiso le. U-Brian Moyo uthi kule nkungu egombolozelelo ludaba lokupasa ama-O-levels osokungenza kube khona bavalelwa phandle khona kungamelanga.
Kulabanye abantu whose body knowledge about football far outweighs the 5-0 levels, like your former footballers, former national team captain, someone who has captained the national team for 10 years. And then you say awukwane on account that out of 5-0 levels. And the 5-0 levels lay all kiwa in the real FIFA family is limited. It's one of the least spoken language.
Umlandeli womdlalo wenguqu ohlala kwele island uMichael Masebo laye uthi ukukhokhela umdlalo wenguqu akudingi isikolo.
Ifutbolo uma sengithathwa ngesikolo othiwa izifa apho umuntu wakhona kuyafanele le 5-0 levels angiyiboni ngoba even ama-players amanye esinawo awafundanga. Ibhola is not about education, ibhola about ama-skills. So yindlela ama-former players ke njengoba-ke sinawa former players shuthi ngendlela awasa-avaleka phandle yini na ngathanda nje khona umuntu ololwazi lwebhola elo athi ayibhola kuphela ungakhetheli ukuthi umuntu wakhona onama-5-0 levels okanawo.
Owakwaba isiphathamandla senhlanganiso yezifa kuhlangothi lwabasakhulayo uMkhululi Mthunzi uxwayise amakhansila ukuba anxwanele ukungacobotisi umdlalo wenguqu elizweni.
Esingathi ngama-councilor zethu yiwo futhi ayekhetha ukukhokhela uba singene sedakela. Abaqalisi sikwenzile ngo-2010, sakwenza ngo-2014, sakwenza ngo-2018. Uhlupho belukhona ukuthi esikhathini sokuthi abantu bakhangele umuntu olengqondo zebhora, abantu badizi bakhangele isikhwama sakhe ukuthi njengoba ezafuna ukuthi avotelwe kuzamele avalwe inkwenye ngemali engaka. Lokhu yikho kusenza sibuyele emuva sokungani kasifundi.
Kasenelisanga ukukhuluma lamakhansila ezifa ngoba bathe udaba lolu soludale ukuxokozela okumangalisayo kunhlanganiso le. Bambalwa abasebesazakala ukuba bafuna ukukhokhela inhlanganiso yezifa yona ephethwe yi-normalization committee ngemva kokumiswa umsebenzi okwenziwa ubukhokheli bukaFelton Kamambo. Laba ngabagoqela uProfet Walter Magaya, yena obikwa eseqalile ukukhankasa njalo ensukwini ezedluleyo besedolobheni lakoBulawayo lapho aqhube khona umhlangano lenkokheli zakuleso sigaba. Abasiki bebunda bathi kulomhlangano nokube lenkuthazo yokuba kulahle isinqumo esokuba bafuna ukuba ngomongameli kube ngabantu abapasa i-ordinary level. Lo mdlali olodumo uPeter Ndlovu laye elakhe igama lixobaniswa lelalabo abafuna ukuba ngabakhokheli bezifa kodwa yena akakaphumeli egcekeni. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Livetok namhla uhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama sixoxa ngumkhankaso wokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane we-breast cancer awareness month. Singakehlukanisiye sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Idale lesenethi seliphasise umthetho we-PVO bill kuyaxokozela kunhlanganiso yenguqu ezifa ukulabanye abafuna ukuyikhokhela ngenkani. Hayi ke isikhathi sasavumi namhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube. Lalelani iLive Talk yalandela khona manje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.